Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminista edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kujaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain.
Ndoda kunyatsokumbira vagari veZimbabwe kunyanya vagari veGavai kuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watama watadzirwa, unoziva kuti wandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation. Ndikoti aiziva kuti munhu uyu hana simba rekuuya kuuya kwachiita seizvozvo.
Munyori wekanzu reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vanga vobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana-siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvi zvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavanga voedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon, asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyuta kuri kuitwa nemaZimbabweans, nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekuti toda kuti maBritish vazive kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kune maoko mairi, nekuti tiri kuona vaminista vekuZimbabwe vari kuya kune vachitambirwa nemaoko mairi neConservative government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja. Zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura. Zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba zvichienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti tikwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro. Tinenge tichida kuita mapeaceful demonstrations, but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe. Saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti minista anogona kudirwa mvura, asi hatisi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura. Asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu, nekuti vanhu vanenge vakagumbuka, zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe.
Saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvi?
Hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba. Maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya. Kana vachiuya kunoku, vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo. Saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no, zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura.
Saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon, zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyunyuto izvi kuhurumende yebritain?
So far tanyora zvinyorwa zvakati zvinoenda kunumber 10 mapetitions. Tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe, tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe. Hurumende yedu haina basa nevanhu, vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo. Saka ndo zvatikuedza kuti hurumende itinzwe, kana yatinzwa yotibatsira kuti igadzisa nevatungamiriri vekuzimbabwe.
Ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku?
Kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora, vana vekuzimbabwe. Nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei. Kune iyo izoro yedu, kwoita roo, kwoita iyo MDC pachayo, but vana vezimbabwe. Saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe, hatina kuronga tiri kuti ibato rakati. Hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatamhouse kwacho kwavari.
Avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao, vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vaKambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti, asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo, avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vaKambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura neZuro aive akonzerwa nekutsamwa, uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo neZuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo, munhu aitanda kuindeziye akatisaspenda. Ane masimba ondisaspenda ndini sasitambula ndimeya. Ende meya wanga asipo chete kwemazuva mairi, ende hadizivi kuti chaimhanyirwa chii. Meya vasipo for 2 days only kuti ndosasara ndichisaspenda. Uyezve vakandimiti kusaspenda kutambula, kutambula kemunhu mukuru. Haungusi munhu wekuti ungangoti haa, akanga ndakara kuti ndisaspenda. Hadizivi munhu akanga ndisa unongomuka mukana uchataure kuti zvaakanga ndisa.
Tarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu, muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa?
Ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato, because ndiriwo veteran inini. Ende vanhu vazhinji vanongoti maori uveteran ndezvari PF, ende ivo ndeve MTC. Ende inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri.
Taonawo pane imwe vhidhiyo iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa, muchitaura mashoko asingataurike pamhepo. uye kutaurawo muchityisidzira ivo vakambarami muchitaura nyaya yekuti munovaura mungataura chii pamusoro pemashoko
aiwa akandimire ndoda kunyatsokumbira vagari vemuzimbabwe kunyanya vagari vemubulawayo kuti ndokumbira ruregerero zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa watadzirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation because ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kusuka kwachiita soizvozvo and kuuya kwavakaita sasitifadha zvasingakodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo varatidza kusandirespekta sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal akodzeri many shona friends most of my working life has been in Harare ndakachengetwa ikoko nemashona shamwari dzangu kunyanya mashona ipapo ndotinokumbira kuregererwa and pakuti ndinokuwira ndaitotaura zvangu zvokutama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm him ipapo ndinokumbira ruregerero kuvagari vezimbabwe nekubulawayo in particular nekwamuri vashamarari
saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose
nhasi handina ndotomboenda kubasa because ndapedza most of the time ndiri kutatangira pedo saka handina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha because pane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvava zviri important.
Munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Ndemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingataura ndechekuti mutemo unoti Section 104 Urban Councils Act inoti zvo whenever the office of mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, or any other resolution of the council. So, you know, when we do this thing, if you are absent, the mayor is not a person, it's an office. So, when I'm in office, if someone is on study leave or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. The mayor right now is out of the country.
Saka vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
Because he's out of the country. I don't know if how that letter came. I don't know what happened. But I'm in office. I've been acting and yesterday actually the same town chief that we're talking about introduced me as the acting mayor. So he knows very well that I was actually acting, the acting mayor. No Basarangu. I'm not an ordinary councillor. Basarangu, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danhu ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndo richiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Councils Act Section 139, hapana painotaura kuti even if ndam suspender, hapana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension. Inini wacho akam suspend until I report to council. That is very clear. Ndo zvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa. Mungatudzawo kuti muri kuitei?
Tiri pamapurisa. The same town clerk, I think, maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo. Achiti, I will kill you. Nasi atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we are going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt. Vakapinda machambers. They broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Gari varatidzira ava vai panze pesiti kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavaDube asi memenguva diki vanhu ava vazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Ziviso chanyorwa naChamber Secretary Amaiskangele Zhou kumakanzura kusanganisira vatinashe kambarami avo vakafanobata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vaDube. Meya Muguni vati vaDube vanorwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro wakambara mivaye wanyora tsamba kunava duwe wachiva tuambo mira basa wachipa mosha yekutadza kuita basa kunyanyipanya yekuchaikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kuti panyatsonyorwa gwaro rinoratidza mosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya, vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziya kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziya nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakokwa neveMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi venhau Taka Murewa audza musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe. Une kore yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka workshop yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva ne nguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesiwo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvo zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reMISA Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Tinenge tichida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yezvishadzawo. Panenge paine zvakanaka potaurwa, panenge paine patiri kuti apa pasati pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuti nekutwa kwenhau zera mitemo yeaccess to information and protection of privacy. Ai pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamubabu Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 awayo ndini Chava. Washington, the voice
of America, the away. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru mauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto ari kuto yakamisa hurongwa hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rweS-499 mushure mekunge America zvasipa Teki ibude muhurongwa hwekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Vapori vanhanya vanogara paDujiki muBotswana vanoti shure yavo ndeti uMebotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi maARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirongwa chayo. Shingire Madondo anoti panyaya.
Kurikidza nechirongwa chemutungamiri cheNFOSIFA kuti PEPFA, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi maARVs pachena paDujiki refugee camp iyo iri kuchamembe kwakadziwa kuchimabvazona. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende yeAmerica mukupa vanoshupika, chirongwa chePEPFAR chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanoona nezvekuitswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfrem Curing vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupapoteri mapiritsi Gunyana kwekuwemwe iyi haichina mari. Nyori mubazi rinoona nezvekuBotswana vaVictor Paladino noti Botswana ichaenderera mberi ichipa vapoteri mapiritsi.
Under HIV treatment, can support the United States President Emergency Fund for AIDS relief to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekusira aurarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident Emergency Plan for HIV Relief chichiri kubatsira were akushira Gunyana kubva mumwedzi waGunyana gore rino. Bazi rakudzivirirwa kwenyika ino chora urongo hwekupa varama nechirwere cheHIV chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderana mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire ruzhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree yaravhizi vanofa. Beta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Beta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasazadzikisa chiwimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu vaifa pakanga pasati pane treatment, pakanga pasati pane dhona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, so stable. As long as munhu achiaccepta kupinda mutreatment, hakusisina ndufu dzakawandisa.
VaSamson Murefu avo vane makore 12 vachirarama neHIV, mumwe vanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs, zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti iwo wachaiita icho chavazvimisira kuti wachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara wachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pamboshota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wawimbisa munhu tozofana ne contractor yewano ichikoro, woti ndapo allowance, this is the contract for this year. Kana government a faila unoona paine mastrike yewano ichikoro kuti aiwa 4 years course manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So wanoti za government kukoti weita mastrike weita chini kozi inenge writer waintaklirwa panguva iyo.
Tati kwaparurwa chirongwa chekubatsira vapoteri nemitsema ARV visa zvekamu 10 kubva muzana zvendofu dzaiitika mudhukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dhukwi refugee camp ine vapoteri vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGerman asi masikati chashamisa pasi rose nemakundira achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool, England. Nasimasikati kokunda uku kwavhurira maJames Mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Chiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints 30 kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumaviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vachatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinashe museti vanoti maJames anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri right pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemaJames. Asi varolens wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, kunyanya tichikombeya nezvakaitwa nemaWarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kuti odarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri Northern Ireland nesvondo apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Mesi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup, zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoroondo yemutambo muZimbabwe, sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo weNetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe maGems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup. Taona vachirakasha vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49. Aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Hallo Mwari.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaurana mukoma Tawana, ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatanga zvauko kungokorokoteza vasikana vedu vakwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGwerapo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadii iko tete Marvelous?
Aiwa tiri wadi, makadii ikoko?
Hawa ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa hamufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMaGems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati tataura nemi?
Ndiriuda kuti ndiriuda kuti atenda sevhisi amai ava vari kuumba
asi
vari kuumba vari kufarudzwa. Aiwa chekutanga samufundisi moyo ndirofara zvikuru kuti ndani akatarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka weAustralia neNorth Island. Zimbabwe yaiizvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vacha yava inyama yekugota baya wabaya chingonzi Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu mutambo unotorwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita sii nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru, tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79-49 paichazotamba neAustralia. Ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigowesa yakanga ichigowesa. Saka ndauti Zimbabwe yatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata vagone kwano kunwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Nindini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokuoneka ine mufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.